Mangwanana kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechipiri, ndira 21/2020. Makajerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhukadzi vanonzi vari kushungurudzwa zvikuru pazvibhorani muHarare. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichaenda kubasa musi wemuvhuro wega pasvondo. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vamwe vagari zvikuru vanhukadzi vari kushungurudzwa zvikuru munzvimbo dzinocherwa mvura muguta reHarare dzakaita sezvibhorani. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti sangano ravo riri kutambira nyunyuto idzi kubva kuvagari zvikuru ekubudiriro nemabhuku, uko kunonzi vamwe vanhurume vari kubata-bata madzimai nevasikana uye vachinzi vari kubvisa vamwe vanhu kusanganisira vechirume mumitsetse yekuchera mvura muzvibhorani pamwe nokubhadharisa vamwe mari kuti vakwanise kuchera mvura. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Isusu seHarare Residence Trust tinowanzotambira mashoko kubva kunzvimbo dzakatsaukana dzinogara veruzhinji. Uko tinonzwa kuti munzvimbo dzinocherwa mvura mumabhohoro ari mumusha wagari kunyanya vakadzi nevanasikana vanoshungurudzwa vachirambidzwa kuchera mvura, vachibhadhariswa, vachibatwa-batwa nhengo dzemiri dzavo vasina kuzvitendera. Zvinoita kuti vatye kufamba vari wega. Izvi zvinonyanya kuitika zvakare kuchibhorani chiri kuGlenview, uko kunonzi kune varume vanosvika pazvibhorani vanobhadharisa apa vachiita zvenyaya yekuti vakaona vanhu vevakadzi wavanofunga kuti vari kuda nezvake vanoda kumushungurudza, vanoda kumubata-bata zvekuita zvekumanikidza. Izvi zvinowe zvinosuwisa. Kumabvuku kutafara tine zvakare dzimwe nzvimbo uko tinonzwa kuti kune madzimai nevanasikana vanoshungurudzwa nevanhu vatinofungidzira kuti nguva zhinji vanenge vakaputirwa nezvinodhaka.
Saka imiwo sesangano rinomirira vagari matanho apa muri kutorawo nezvinyunyuto zvamuri kuwana izvi?
Isusu sesangano reHarare Residence Trust chinhu chikuru chataramba tichiita kubva pakanyanya kutanga kunyuka dambudziko rekushayikwa kwemvura kuwanza dzidziso nekuita misangano yatinokurukura nevagari tichivadzidzisa kodzero dzavo sevanhukadzi, sevagari pachavo, kuti hakuna munhu ngamanikidze mumwe kubata nhengo yemuviri wake asina kuzvitendera uye wasina kuziwana kana kudanana. Saka tinovakurudzira kuti vanhu vanenge vasangana nedambudziko iroro vanofanirwa kuzviita kuti zvizivikanwe nevatungamiri vedu, kunyangwe kufonera kwatiri kana kuenda kumapurisa.
Ko kanzuru mati maisvitsawo here shoko iri muchinzwawo matanha vari kutora ekugadzirisawo dambudziko iri?
Gore rino hatisati tagara pasi nevatungamiri vekukanzuru, asi mukutaura kwatinoita nemakanselazi uye nevashandi veguta pane kutaura kwavanenge vachiita vachitaura kuti tiri kukurudzira vagari kuti vagadzire mawater point committee kuti wakwanise kunge wachibhadhara mitero yavo. Zvatinoona sekuti ingori nyaya yekungoti kukanzuru vanogona kunyanya kutarisisa pakutsvaga mari, asi vasingazonyanyi kubudisa urongwa hunobatika hunochengetedza kurongwa dzevagari.
Mukuru weHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti kunyangwa hazvo kanzuro yavo iri kutambirawo zvinyuto zvakadai, haina zvikwanisiro zvinoita kuti ichengetedze vagari pazvibhorani zvavo zvose.
Hongu zvichemwe zvinogara tichizvinzwa kuti kune dzimwe nzvimbo kunoshungurudzwa madzimai, vana, vana vakomana vadiki nevasikana vadiki vanenge vaenda kunochera mvura, vamwe vachibhadhariswa, vamwe vachibviswa muraini. Asi sekanzuro chikurudziro yedu ndeyekuti mumacommunities vanhu ngavaite macommittees avo anokwanisa kuti vange vachimaneja zvinhu zvavo, yatikati pachirungu et community level. Kana chiri chinhu chapuwa community iri sebhoho, ngaikwanisike kunge ichishandiswa et community level, ipapo vachiudzana mitemo kuti aiwaka ngatidai ngatidai ngatidai. Kanzuro haingakwanise iri pese pese pakadaro pamadziwo anenge aripo pacommunity level. Pane pamwewo pekuti iyo community inofanirwa kuzviita polisi yega ichiona kuti aiwa izvi zvanyanya izvi zvaziite. Kana kuine vari kushungurudza vanhu voendeswa kumapurisa kunzi kunangana nangana vari kutishungurudza apa neapa, mapurisa oitawo basa ravo. Kana mapurisa azokonewa kuita basa ravo, zvinenge zvaakuchionekwa kunzi kosei vasiri kuita basa ivo vanhu vekupa zvichemo zvavo kumapurisa ezrb.
Takambonzwawo kunge kanzuro yaive neurongwa hwekuisawo mapurisa ayo munzvimbo dzakaita saidzodzo dzinowanikwa mvura. Pane zvakazoitika here?
Kanzuro haina mapurisa akakwana ekuti tingakwanisi kudiploya pamabhoho ese ari muguta reHarare. Asi ndipekuti kana panenge paparwa mhosva, munoenda kumapurisa monoripota kumapurisa kuti apa paparwa mhosva apa, mapurisa oya osunga vanamuparanzongo vacho.
Ko, nyaya yemvura yamirawo sei muguta reHarare? Tinoona kuti zvino mvura iri kunaya, mazuva apera maiti dambudziko ranga riri kuti mvura haisi kunaya.
Hongu dambudziko riripo ndekuti mvura iko zvinezvi tiri kuchenesa mvura inokwanisa kusvika 250 million liters pazuva. Tinokwanisa kuchenesa mvura yakawanda kubudikidza nenyaya yemachemicals anenge asina kuwanda zvakakwana. Nyaya yekuti machemicals inoenderanawo nekwaliti yemvura. Kwaliti yemvura yasati yaimprova zvakanyanyisa iko zvino. Asi tiri kutarisira kuti kuenda kumberi kwatiri kuita, kwaliti yemvura ichaimprovawo nekunaya kuri kuita mvura.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti mari yakapiwa vashandi vehurumende senzira yekuvabatsira kana kuti cushioning yakatopedzwa isati yatambirwa mushure mehurumende yakwidza mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari. Mutungamiriri wesangano iri Dr. Takafira Joe vaudza Studio 7 kuti varairidzi vari musangano ravo vachange vachingoshanda zuva rimwe chete remuvhuro pasvondo kusvika nyaya yemihoro yevarairidzi yagadziriswa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wehurumende kuti tinzwe divi ravo, asi tataura naDr. Joe.
Vhiki rakapera varairidzi vari pasi pesangano reptuz havana kukwanisa kuti vaende kumabasa kwavo sezvo vanga vasina mari. Tinozviziva kuti hurumende yakapa cushion inoita $700, asi cushion iyi haina kukushina varairidzi nokuti zvinhu zvakatokwira, fuel ikakwira, saka transport nemabasic commodities zvakabva zvakwira, zvakapa zvapa kuti cushion isava cushion. Zvekare mari yavarairidzi yepei even tikaibatanidza necushion hazvipfuuri izvo mari inoita $69. Zvazvinoreva ndezvekuti hazvina kupedza dambudziko revarairidzi redispute of right. Dispute of right navarairidzi ndeyekuti vaitambira mari inoita $500. Saka kutambiriswa mari inoita $69 zvinongoreva kuti mashangura apata, idhongi rakafa. Saka varairidzi havakwanisi kunge vachienda kubasa kuti vadzidzise kubva muvhuro kusvika chishanu. Saka naizvozvo varairidzi vari pasi pesangano repTUZ vakataurirana vari kumaprovinces. Maprovinces ese akapa chisungo chokuti haakwanisi kuti varairidzi vaende kubasa nokuti mari yavo haisati yakwana.
Chii chakataurirwa nemaprovince uye vakapa chisungo chekuti
tavherengedza zvakataurwa navarairidzi vanobva kuma 10 provinces. Varairidzi vari pasi pesangano repTZ vakazotenderana kuti zvinganaka vakashanda at least for one day a week, unova zuva remuvhuro. Saka mumande yega yega varairidzi vari pasi pesangano repTZ vachakwanisa kunge vachienda kumabasa kuratidza kuti vane chido nokuti vana vavanodzidzisa vaende kuchikoro. Kana pane vamwewo vazokwanisawo, vanokwanisa kuzoendawo futi musi weFriday. Asi pari zvino vakawanda vari kutoti havakwanisi. Varairidzi vakatorawo chisungo chokuti zvaiva nani kana hurumende ikaratidza kuti ine hanya navarairidzi. Vana vavarairidzi vakatadza kubhadhara maschool fees muzvikoro zvese izvo zvina varairidzi vanobhadharwa nehurumende.
Iyo hurumende inoti
zviri kuhurumende kufuka kana kuwaridza, asi chikuru chiri kutaurwa hurumende navarairidzi ndechokuti havakwanisi kunge vachishanda nezvemandorokwati, uyezve vanoexpekta kuti hurumende igadzise dambudziko ravo redispute of right. Ndokuti muzvikoro mudekare kana pasina kugadzirisa dambudziko iri remari isingakwani yavarairidzi, hationi kuti muzvikoro mungadekara. Saka kungava kuvaraidza nguva kutenzwa uneruriva kuti hurumende irambe ichiignora varairidzi vari muzvikoro.
Ko gurukota rinoona nezvemari vantu rinwiwe hapana chavakakuvimbisa here sevarairidzi?
Varairidzi vakatamusa navamutulinyuve avo vanotaura zvisina kutaurira navarairidzi through inonzi collective bargaining kuti vacharamba vachingopa cushion iyo isingakushini varairidzi. Varairidzi vadi cushion, vanoda kupuwa mari yavo yavaitambira gore ya2018, uyezve mari iyi inofanira kunge iri US$500 kana equivalent in terms of interbank. Saka izvezvi ndozvokwanisa kupedza dambudziko. Tinozivawo kuti kune vamwe vari muhurumende vari zvigogodza, asi taifunga kuti dai vari muhurumende vateerera mashoko avanoudzwa namaprofessionals anova varairidzi vakagadzirisa dambudziko rimuzvikoro, ndokuti zvikoro zviinde mberi zvakanaka, muzvikoro muve nokudzidza uye nokudzidziswa. Chinozikamwa Zimbabwe senyika idzidzo iyo yanga yakanaka zvikuru kwazvo, asi dzidzo iyi yava marengenya. Saka tinoda kuti marengenya agadziriswe nehurumende. Hurumende yavanhu inofanira kuda vanhu, ende ichiona kuti education iright haisi privilege. Varairidzi vacharamba vachiramwa basa vasingaende kubasa nemusi weTuesday, vasingaende kubasa nomusi weWednesday, vasingaende kubasa nomusi weThursday, uyezve kuda vashoma ndo vangazoenda Friday kusvikira dambudziko ravo redispute of right ragadziriswa nehurumende.
Mutungamiriri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takafira Joe vari parunare kumasvingo. Mushure mekudya gaka kwevamwe vagari vachiti mari dzavo dzemichero dzainge dzakwidzwa zvavanoti hazvisi pamutemo, kanzuro yemasvingo yave kududza ichiti panogona kunge pakakanganiswa pane mamwe mabhiri akatumira vamwe vagari. Godfrey Mtimba anotipa nyaya iyi.
Vamwe vagari vemudhorobha iri vanoti mari dzavo dzakawedzerwa nemari inosvika $500 emadhora emunyika, kunyange hazvo hurumende yange isati yapasisa bhajeti iri. Vataura neStudio 7 vati gore rapera kanzuro yakakumbira kuwedzera mari yemitero, asi ivo vakapukana nazvo sezvinodiwa nemutemo weUrban Councils Act. Meya weguta remasvingo vaColin Maboke vati havasati vakwidza mari dzemitero, uye mabhiri akatumirwa vamwe anogona kunge akakanganiswa, vachikurudzira vane zvichemo kuti vauye kukanzuru.
Sekanzo hatisati takushandisa maproposed figures atikaisa pabudget, nokuti budget hatisati aapproviwa naminista. Saka kuna vanhu vakanobhadhariswa marates asati aapproviwa naminista, hazvitendedzi pamutemo, vanofanwa kudzokera kuenda kukanzo undosika explanation yekuti mari iyo yakasvikapo sei. Kana vakachaja vachaja kuti manual rates, vanofanwa kudzosekwa mari yavo nokuti mari hatisati yaapproviwa naminista.
Mashoko aya atsinirwa namabharani weka Edward Mukaratirwa vati izvi zvinogona kukonzerwa nemishini yakakanganisa basa. asi mukuru webasa musangano rinomirira vagare remasuwe United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti Mura vaanoziva muguti vanoti kanzuru yave kudududza mushure mekunge yanyangira yaona.
Tinoona sekuti kanzuro iri kuita utsotsi nokuti hapana mistake yekuti vangaita yekukwidza mitengo yemvura iro budget risati raapurovhwa naminista. Unotongwa utsotsi hwavari kuita kuti vabire maresidents mari dzavo. Saka tinoti vanhu maresidents anenge asangana nezvakadaro ngavauye kuofisi kwedu tibatsirane kuti vakwanise kunge vachidzoserwa mari dzavo nekanso.
Vazivanai kereke mugari wemusha weruzhinji rwekwamucheke vanoti havasi kufara nemutero wavari kunzi vabhadhari. Amai Shumirai Matovo vayambira kanzuro kuti ikakwidza mutero isina kuwirira nevagari inenge yoda kunetsana navo.
Ichokwadi zvakatondionera nekuti ini rangu rakauya riri pa490 apa ndanga ndisina kana chikwereti kukanzuro. Saka zviri kutoshamisika kuti January uno kanzuro yacho tikwidzira here mitengo yacho nekuti ini handitoikwanisi mari yacho yakawandisa.
Mari yemitero yemvura yakakwidza kubva pamadhora $30 kunzvimbo dzinogara veruzhinji kusvika pa500 izvo zviri kunzi nevagari zvakanyanyisa. Vagari vazhinji kunyanya vashandi vehurumende vanoti zvikaramba zvakadai mari yavo inoperera kumitero yedzimba nemvura vosara vasinei kutengera mhuri dzavo chikafu. Gurukota rinoona nezvematunhu vaJulai Moyo havana kukwanisa kutipa divi ravo sezvo vati vange vari musangano asi vamirira kuzobata Studio 7 vapedza. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tombotarisa zviri mumanewspaper anhasi. Newsday rinoti mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vanoti vachaita musangano nevatsigiri vavo nhasi kuStoddard Hall kumbare mangwanani anhasi nenguva dza10. MuNewsday mekare vakuru veZANU-PF kumazowe vari kunetsana nemapurisa eZimbabwe Republic Police pamusoro pemamwe mapurisa vari kuchera goridhe zvisiri pamutemo. ZimLife.com ine nyaya pamusoro pevana vechikoro vepanjuve high school avo vakaratidzira nezuro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye vachiti varayiridzi havasi kupiwa mari yemihoro yakakwana. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Ei, maswera sei paStudio 7 pamwe chete nevateereri. Ndaida kungopindirawo hangu apa pakutengerwawo ndege yakamboshanda ichitengwa nenyika. Zvinoshamisa kwazvo kuti vanhu vanotora mari vachingoridya vega vachitenga dzimotokari dzavo havo kwete dzenyika, but panotenga zvenyika vanotenga second hand chinjakamboshanda. Ndopa vanoti kumwe kutungamirira ka kwakanyanya. Mazviite enyu, ndini John Maramba.
Makadiko mukoma tanonoka wandi paStudio 7 apo. Ini zvangu ndinotaura nevakomana veZANU-PF apo, vakaoma mwoyo. Vatihwiravo dzidzi vedu zvinhu zvaoma muZimbabwe. Kugara kumba tinoda but zvinhu zvakaoma. Kana ari kuumba chaivo chiro chimbwa uchidzi uyo ti yacho hai haibatiki zvekumhanya. Womuka kuti munhu unongoona tii panew year chete, new year nekrismas. Ini kana zvangodarika zvatovharana chiwa hurumende yamiramira zvinhu zvachinja.
Ngwana ngwana vachimari vaStudio 7 tatara vamusoro pemumwe unonzi Mutodiri. Mutodiga garego kuti boga boga vanovhura muromo wake vangotaura zvisina basa. Chiwawo unotaura hei ndamuunganidza ikoko wanga asingatiudizvo kuti vanhu vatoungana vachamusa taura unonyepebwa nachamisa wenyeperana iyo chakambounganidza nakataura kuti chokwadi chii chinguri chakangoringowawata chii chavari kuita chatinoona chinobatika. Asa Mutodi ngatotinyararira akona chaivo kuunganidza vanhu kumagitare chaiko akakona kuunganidza vanhu kona waridza magitare chaio chaivo uzoti ungazoenda kupodcast kana uzvisimudzaio kuna kuridza ndirai dziya pana anotitaurira kana kahwani nyarara hako Mutodi namonika mutsvangwa nootoshama muromo ngezvazino kumusoro muchitaura zvendege nyika ine matambudziko akaita seainawa maticha ari kuda mari vatokuti ari kuda mari imuri kunotenga ndege yokuitei kuzvipatara kuna mushongano ari kufa munyika ndege yainotibatsira chii kuti mukwire zvenemhuri dzenyu ndinda kundofara zvingotenderera semweya svina pasina zvinobuda akura emhani vanoza nepei muti bhohwani vati bhohwa iro zvino ndochokwadi nei paasingagoni kufungira vamwe vanhu
makadiko pastudio 7 vana mukoma tanorokawande nana Blessing Zulu indoda kungotaurawo pamusoro pamutodi achimbokumbira kuti mutodi akawanawo nguva ambonyarawo MTC mutodi pese panobuda achitaura anongobuda achishoropodza zvinoitwa neMTC zvese kose asingamboshoropodzi zvinoitwa nezano mutodi tachimbokumbira umbotinyarawo umbotinyarawo zveshuwa zveshuwa taneta newe mutodi ini kana kuchitongonzwa nzi ndichitongonzwa kunzi kuda kutaura mutodi ndotombofunga nekutombochambawo pa ipapo but ndongotirega ndimbowati ari kupenga wachitaura zvake zvekuti asi rimwe zuva zvichatinakirawo vana vezimbabwe tanzwa izvo
zvimwe zvinhu zviitwa nezanipevusoka unobva watonatsopera simba chaicho unobva washaiwa kuti unotaura uchiti kudii shuwa vanhu vangatorwisana nekutenga ndege masecond hand vachitadza kugadzirisa nzara iri munyika kuti vanhu vadya vachiguta totengawo ndege kuti iwa fambisawo zvaunoda iwa naed yava hazanipevisa daro kuma vanhu vari kufa muzvipataramo vanhu vamatiche havasi kuenda kuchikoro vana havasi kuenda kuchikoro havana mabhuku havana kana chikafu ndopauri unotengana nendege zvisina kana nemusoro wese zvinoitwa nezanipevu
zvakaoma
sechinoitu chinonzi Poland ichi ndo chimwe chinhu chikutouraya nyika manje chinonzi Poland ichiizvozvo ndodai chisipo pamwe nyika itombori pari nani hapana zvavaindaona madhuku aivai nanaiwa nakupe navonanaegera ndo chinhu chauraya nyika ngavabve muchipoland icho kana vangoumba vatoraorozanipe vese kozi ndo chinhu chauraya nyika chipoland icho chichi chauri kutiti hapana zvachinombogadzisa kana hwani ndo chikutouraya nyika
kwazuvai kwazuvai westudio 7 ini ndinoitwa G Brown ndiri kuno kujobek ini hangu ndoda kutaura hangu pamusoro paavo leader vemdc alliance vari kuda kulaunja 2020 agenda yavo kuti ngarege zvekungotaurira vanhu zvaasikagoni kuzoita ngo tichazobvunza kuti zvawaiti zvingazoti zvingazoti sekutaura kwaaita kuti ane mazano akawanza ekubvisa zano pachigaro but izvezvizvi tatane 2 years pasina kana action yaari kuita saka zviri nani kuti audze vabereki kuti inini handizvigoni toita sei tiri pamwe noti kuti tichazodai 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 vana vezimbabwe vanoita nekutaurirwe ngano havasi kude ngano vanode leader anolidha zvaanogona kuita noti kuite lidha uchisimbisa vabereki zvenhema komana taneta man taneta aiwa bodo aiwa bodo munhu ngaataure zvaanoziva kuti izvi anozvigona kwete kutaura zvaanoziva kuti haazvigoni because ipapo apa paagenda yavo yaari kulonja ipapo handioni kana one chinotaurwa chine musoro chinoendesa nyika kumberi ipapapo kana chinobvisa zano pachigaro asi kupama pamusoro pekupama kunyepa kwaakaita kare ndo zvaanongogona futi izvozvo nguva yachingofamba nguva yachingofamba 2023 asvika ndizvo zvimwe chete ndabirwa saka tosvike kupi tine malidha akadai ndatenda zvangu
mazorasei vana mukoma jongana natonono mutanonoka wande pastudio 7 apo ri kutaura napeter kusouth africa muno mumesina achida kungotaura pamusoro papurezidendi vedu vanelson chamisa ndinga chiri kuti vangozongotudzawo mangwana tofamba sei sezvo tatambudzika kudai kuti ndiye purezidendi wedu watinoziva chamisa watakavhotera iye munhu ega angakwanisa kutibudisa mumatambudziko matiri ezvino tiri kune dzimwe nyika tichitambura kudai so vezano ava hativazivi vana munangarwa vakangozvigadza vakagadzira navega nana malava vavo neconstitution yakoti yake yakangomugadza isu hatimuzivi isu tinoziva chamisa wedu watakavhotera ende ndiye watakatotarisira kuti ndiye achatibatsira ndiye achatibudisa mumatambudziko atinawo kwete zvezano zvesezvo saka tinoda kutongonzwawo purezidendi wedu achitaura mangwana toita sei tofamba negwara ripi zvinamo yatinayo ipere chete zvoga ndatenda hangu
ma Manzwa pfungwa dzevamwe vatereri. Studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga. Zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuno kuStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Saka munofungei? Iyi inguva yenyu. Tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reInternational Labour Organization kakuti ILO rayambira kuti kushaikwa kwemabasa pamwe chete nekusaenzana kwevanhu zviri kudzivirira vanhu kubva muurombo uye zvichakanganisa magariro evanhu. Sangano iri rinoti kwemakore mapfumba mwanotevedzana vanhu vasina mabasa pasi pose vanoramba vari padyo nemamiriyoni zana nemakumi mapfumbamwe. Mubatanidzwa weEuropean Union uri kufunga zvekutangidza zvekare kutarisisa vanhu vanobuda muLibya vachindotsvaka upoteri kune dzimwe nyika dzekuEurope. European Union inodawo kuona kuti zvirango zvakatemerwa Libya hazvisi kupunzwa. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Zviuru nezviuru zvevanhu kusanganisa vamwe vakange vakapakata zvombo vakaratidzira zvisina hasha muguta guru redunhu reVirginia muno muAmerica, vachiratidza kusafara kwavo nemitemo mutsva iri kuda kudzikwa nehurumende yeVirginia. Mitemo iyi inoomesera vanenge vachida kutenga pfuti uye inorambidza kuti mune dzimwe nzvimbo. Kuratidzira uku kusati kwaitika kwakange kuchichirwa kuti pangangoita kurwisana pakati peavo vanoda kuti mitemo yekutenga pfuti iomeswe neavo vanoti kuva nepfuti zvinobvumidzwa nebumbiro remutemo. Katumirwa namukoma Hosaya Chipanga achiti ndigwe varairidzi vezimta Atus P2UZ muri kudzinzwa here kambo ako mavhura njere. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vanhukadzi vanonzi vari kushungurudzwa zvikuru pazvibhorani muHarare. Sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti nhengo dzaro dzichaenda kubasa musi wemuvhuro wega pasvondo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
soku isika antisi.